manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 22, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhuwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira kuti hurumende isimbise dzidziso muvanhu senzira yekuti vanhu vasavarairwe munguva ino yeCOVID-19.
Vapuwa makore mana ndobva vazobvisirwa gore nehafu mukasari mwedzi 30. Saka which means ndo yavari kuzosevha iyoyo 30 months.
Vaimbo vegurukota reMidlands vaJason Machaya vanokandwa mujeri kwemakore mana. Varairidzi voramba vakatsika madziro vachiti havasi kuenda kuzvikoro pazvinovhurwa svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira kuti bazi rezveutano risimbise urongwa hwekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kuburikidza nekuwedzera dzidziso muvanhu senzira yekuti vanhu vasavarairwe vofunga kuti chirwere chakwanisa kusungwa mbira dzakondo. Izvi zvinotevera kudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi pamwe nekufa nacho mumazuva adarika. Izvi zvinonzi nenyanzvi idzi zvinogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuvhenekwa kwevanhu vashoma pazuva uyewo kusangana nenzvimbo dzinganzi ndidzo dzine madzinde echirwere ichimashoma. Izvi zvinotevera kuwanikwa nezuro kwevanhu 23 kana kuti 23 vaine chirwere ichi pavanhu 263 kana kuti 263 vakavhenekwa nyika yose. Bazi rezveutano rakati huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nevatanhatu kana kuti 7706. Munhu mumwe chete ndiye akafa nezuro. Izvo zvakasiya huwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 hwasvika pamazana 226 kana kuti 226. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru zvishanu nemazana 47 kana kuti 5948, kuchiti vachiri kurwara nechirwere ichi vave chiuru nemazana 532 kana kuti 1532. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramba vachipfeka mamask, kugeza maoko pamwe nekusiya mukaha pakati pavo sezvo chirwere ichi chiri kutowedzera mune dzimwe nyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uku kutestwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe kuri kutaridza umboo hwekuti vanhu vari kufa pamwe chete nevari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 vari kudzikira. Asi umbowo huri kutaridza pasi rino rese munyika dzakasiyana siyana hausi kukonfirma zviri kuitika muZimbabwe sezvinhu zviri kuitika kunyika dzakawanda. Tinoziva isusu kuti nyika dzakawanda iye zvino dziri kuwana vanhu vakawanda vaine chirwere cheCOVID-19 uyezve vanhu vari kufa. Saka pane iye yavari kufungidzira kuti ingange ichiitika inonzi second spike yekuti chirwere cheCOVID-19 chiri kugadzirira kudzoka. Saka naizvozvo Zimbabwe haifani kunge ichifunga kuti no takurira chirwere ichi. Tinozivawo futi zvakare kuti utano hwedu muZimbabwe hauna kusimba zvikuru sei pasurveillance system yavo, nekuti mukatestawo vanhu vashoma muchawana vanhu vashoma. mukakavo area diki muchawana vanhu vashoma vanenge vachirwara nechirwere ichi nevachafa nechirwere ichi.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu huri kuziviswa hwevanhu vanenge vawanikwa vaine COVID-19 unenge huri hushoma. Hazvisizvozve zvinozoita kuti vanhu vasununguke vasatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19.
Ichokwadi wakandimire zvinhu zviri kubudiswa nehurumende pamusoro pematests nevanhu vakashayika mumasure mekunge vatapukirwa nechirwere checovid-19 zvinokwanisa kuti zviite kuti vanhu vafunge kuti chirwere ichi chakuenda kumagumo. Naizvozvo vacharega kufamba nemamaski, naizvozvo vachatanga kuungana, naizvozvo vachatanga kusageza maoko avo kunge vabva muruzhinji. Zvinhu izvi zvatinozoita ndezvekuti tinozozviona kuti zvatotibata mumashure mekunge vanhu vakawanda vafa. Saka chinofanira kunge chichiitwa nehurumende ndeyekuti ngairambe ichitaurira vanhu chokwadi kuti chirwere checovid-19 chiri kukwirira, chiri kubata vanhu vakawanda munyika, kwete muZimbabwe chete asi munyika dzakawanda dzese. Tinoziva chinoita kuti muZimbabwe chirwere ichi chinge chiri kuita sechinenge chinenge chichipera nekuti hatina capacity for testing. Iyo inofanira kunge ichitipawo maresults ari high. Saka imi mukaitawo zvishoma muchawana zvishoma. Chinoda kuti chisungirwe vanhu ndechekuti vasakanganwa kuti chirwere checovid-19 chiriko uyezve vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose hunonzi neJohns Hopkins University yemuAmerica hwadarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe nezviuru mazana matatu kana kuti 31.3 miriyoni. Zvinonziwo vanhu vafa vadarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvishanu zvine mazana mashanu kana kuti 965,500. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avadarika mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvisere kana kuti 6.8 miriyoni kuchiti vafa vachida kusvika mazana maviri ezviuru kana kuti vave kuda kusvika 200,000. Vaimbo vegurukota redunhu reMidlands vaJason Machaya vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana asi mwedzi gumi nemisere ichasendekwa parutivi kana vakasapara mhosva imwe chete mukati memakore maviri. Kudzana yemusengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Muzvare Charity Maposa vapa mutongo uyu mushure mekunge vawana vamachaya navachisainyirwa chibururu vaine mhosva yekushandisa mahofisi avo zvisiri izvo vachinzi vakashanda pamwe chete kuti vape zvisiri pamutemo nzvimbo dzekuvakira dzimba dzinosvika churu dziri mugokwe kune imwe kambani inonzi Striations World Marketing Property Developers. Vachibururu ndi Provincial Planning Officer wedunhu reMidlands uye vanonzi vakashanda navamachaya mukupara mhosva iyi mugore ra2013. Vaviri ava vaive varamba mhosva yavaipomerwa asi mutongi wedare akavawana vaine mhosva mushure mekutongwa kwenyaya iyi zvizere. Muzvare Maposa vati kunyange hazvo vaviri ava vakapa zvichemo zvinosanganisira kuti vakashandira hurumende kwenguva yakareba uye vave vanhu vakura vaine zvirwere zveshuga nehigh blood pressure, mhosva yavakabatwa nayo yakakura zvikuru zvekuti mutongo wakafanira ndewekuti vagare mujeri. Vati nyaya yehuori inyaya iri kutsviriridza zvikuru munyika uye veruzhinji havachina chivimbo kuti matare ari kubata nyaya iyi nemazvo vachiti zvakakosha kuti matare aratidze pachena shuviro yehurumende yekuti huori haudikane zvachose. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaButler Tambo vati vanobvumirana nemaonero ekuti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigara vachitaura kuti hurumende yavo haidi zveuori zviri kuitwa pakuhurwisa hazvina kukwana. Vato eruzhinji vanoona sekuti kusungwa kwevamwe vakuru vakuru vasungwa kusvika pari zvino nenyaya yehuri kuitira kuti pangwanzi pane zviri kuitwa sezvo vakawanda vacho vachizoregedzwa. Kwetare vaviri ava vaAlec Muchadehama vaudza Studio 7 kuti vazivisa Dare kuti vachapikisa kuwanikwa vaine mhosva kwava Machaya navachibururu vachitiwo vachaita chikumbiro chekuti vaviri ava vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso panguva yekupikisa mutongo uyu.
Vapuwa makore mana ndobva vazobvisirwa gore nehafu mukasari mwezi 30, saka which means ndo yavari kuzosevha iyoyo 30 months. Ivo havana kugutsikana nazvo kuti vane mhosva, havana kugutsikana zvakare nemutongo wavapiwa. Saka vanditi inini ndiendei kudare guru rehigh court kundokwirira ikoko tichiti mutongi atonga nyaya iyi haana kutonga zvakanaka, saka nyaya iyi ngaiongororwe zvakare.
Muchuchisi wenyaya iyi vagarudzo Ziya Dhuma vange vaita chikumbiro chekuti Dare ritare kuti vaMachaya navachibururu vabhadhare mari inosvika zviuru mazana mapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti $900,000 kana kuti maRTGS anoenderana nemari iyi. Asi muzvare Maposa varamba chikumbiro ichi vachiti hazvina kubudiswa zvizere muDare kuti hurumende yaive yarasikirwa nemari yakawanda zvakadai. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzana Msengi.
Mashoko atichangotambira anoti mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emaRTGS kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaScala ava vanova zvakare mumiriri wezengeza West muNational Assembly vakasungwa musi wa21 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira. Nyange hazvo hurumende iri kuti gadziriro yekuvhura zvikoro svondo rinouya iri kufamba zvakanaka, masangano ose anomirira varayiridzi munyika anoti varayiridzi havakwanisi kuenda kubasa svondo rinouya nekuti mari dzavo dzemihoro ishoma zvikuru. Godwin Manguja anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vamiriri vemasangano ose mapfumbamwe anomirira varayiridzi munyika vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemihoro yavo pamwe nemashandiro avo. Vataura vakamirira masangano ose anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ZIMTA, Zimbabwe Rural Teachers Union neZimbabwe National Teachers Union. Vala Distos Zunde vati varayiridzi havakwanisi kuenda kubasa kana hurumende ikasavatambirisa mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica, vachiti ndiyo mari inoita kuti murayiridzi akwanise kurarama nemhuri yake. Munyori mukuru weATUZ Robson Chere vati nekuda kwaizvozvo havakwanisi kuenda kubasa kudzamara vapiwa mari dzavari kuda.
Tiyabuda tine chisungo chimwe chete kuti hurumende ikasadzorera mari yaipiwa vashandi panguva yanga na 2018 iri muUnited States dollars, tisi kuzodzokera kumabasa nekuti vanhu vari incapacitated kunge vachidzokera kumabasa nekuti mihoro yavari kushanda yavari kupiwa haikwani.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Teachers Union vaImanyonyawo vati kubatana kwaita masangano ose anomirira varayiridzi munyika kunoratidza kuti varayiridzi vaomerwa.
Zvikoro zvikunzi kazvovhurwa musi wa28 ticha murayiridzi ari kutambira 3600 3800. Mari iyoyo haikwanisi kuti murayiridzi agone kubhajeta mari yechikafu, mari yekufambisa nemari yeschool fees. Saka hakusi kuramba kuenda kubasa kuri kuitwa nevarayiridzi, asi nyaya yekuti havakwanisi kuenda kubasa nekuti mukoro wacho haukwani.
Masangano aya arambawo kuti ari kushanda nehurumende uye kuti pane mamiriyoni mazana matanhatu emadhora akaiswa parutivi nehurumende ekutenga zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro, vachiti zvikoro zvave kunzi zvizvitengere maPPEs aya.
Nekuti nezuro chaiye chaiye ini ndakandi pane chimwe chikoro chaitipuwa chakachitori nebudget rairipresenda vabereki vachipuwa budget rekunzitenga emasanitizer nezvose ziya zvepanzvipuwe neministry. Ndakabvunza ndiri ndega ini ndikasimuka ndikati muri kutipa budget remasanitizers nezvimwe zvose izvi, ko ministry ichaplaya pati ipi nekuti yakapuwa 600 million.
Munyori mukuru wePTUZ Raymond Majongwe vati uhumbo hwavainahwo hunoratidza kuti zvikoro zvizhinji munyika hazvina kugadzirira kuvhura svondo rinouya uye hapana chikonzero chekuti hurumende imhanye kuvhura zvikoro ichiisa upenyu hwevana nevarayiridzi munjodzi.
Mapipi hako, mvura haiko, running water hakuna. Sipo chaye kuti wana wageze maoko hakuna. Zvikoro zviri broke, my headmaster hatori na mari kumaneja zvikoro. Hakuna kana mari kutenga matishu. Matoilet hana kugezwa. Zvimwe zvikoro zvaishandiswa semakwarenda nanasa zvafumigeta.
Varairidzi vari kudawo mari yekubatsirikana pakuzvidzivirira kubva kuCovid-19, kwete vari kupiwa pari zvino madhora makuma nomwe nemashanu ekuAmerica iyo isingatoreke kumabhanga. Mukuru werimwe remasangano anomirira masangano evabereki muzvikoro, maschool development associations, vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaomera varairidzi, vanofara kuti hurumende yakati zvikoro zvivhurwe. VaManokore vanoti zvichemo zvevarairidzi zvinofanira kugadziriswa basa richifamba muzvikoro. Hurumende yakataura kuti zvikoro zvivhurwe kuvana vanonyora bvunzo zegrade 7, form 4 neform 6, asi varairidzi vanoti vana havana kudzidza kwenguva yakareba sezvo zvikoro zvakavharwa muna kurume nekuda kweCovid-19. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo, asi yavagaroziva kuti vaMatema vanogara vakataura kuti havataure neStudio 7. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana sezvo vange vasiriwo kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vagari vekumasvingo vanoti havasi kufara neurongwa hweguta ravo hwekuti vagoverwe mvura kaviri pasvondo, vachiti izvi zvinoita kuti vagari vapinde munjodzi yekubatwa nezvirwere zvikuru panguva ino yekurwisana nechirwere cheCovid-19. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji vanoti chirongwa ichi hachina kunaka nekuti vanoda mvura mazuva ose yekudzivirira kutapurirwa kweCovid-19, sezvo bazi rezveutano richikurudzira kuti vanhu vagare vachigeza maoko avo nemvura ine sipo kuitira kuti vasabate chirwere ichi. Mumwe mugari wemumusha wamamucheke, amai Sungano Zarebwanashe, vanoti kanzuro yaita chirongwa chekugovera mvura panguva yakaipa, iyo inotodiwa kuti vagari vagare vane mvura mudzimba dzavo nguva dzose.
Dambudziko remvura isu ratotishungurudza. Pakaitwa water rationing yakatenderedzwa necity council, asi water rationing yacho haina chairi kubatsira kuti mvura yacho haisi kuuya apa COVID kuchibhorani kunenge kwakazara. Ende imwe nyaya ndeyekuti vanhu vanyangadzwa zvokuti ivhen kupfeka mamasi yacho kuchibhorani kwacho kunenge kusina, saka mvura haisi kuuya isusu nhasi kuno tavane rava direct 6 yabuda zvishoma shoma zvokuti vanhu vangosadza bhaketi rimwe rimwe.
Kabo vamiriri vemasvingo National Assembly vaJefferson Chitando vanotiwo kanzuro inofanira kuisa mvura kwemaawa maviri pazuva, kwete kuti mvura iwane kwemazuva maviri pasondo, zvichireva kuti vanhu vange vasina mvura kwemazuva mashanu pasondo rega rega.
Zvachida kuti dai zvazvabvira kanzuro yedu yaiona kuti vanhu vawanise zvavo mvura choro maawa maviri pazuva rega rega. Izvi zvinobatsira kuti vanhu vakwanise kuwana mvura ichakachena, mvura isina kuchengetwa pese pese, uyezve mvura inogona kuva inenge yakachena inoita kuti vakwanise kuita basa.
Vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuro yemasvingo vaEdward Mukaratirwa vanoti dambudziko riri kuita kuti vagari vapedze mazuva vasina mvura mudzimba riri kukonzerwa nemishina inopomba mvura kudhamu reMutirikwi, iyo yakanga yakafa svondo rapfuura. Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti mvura iri kunetsa muchirimo nekuti kwave kupisa, nekudaro mabasa ayo anowanda uye dhamu rine mvura shoma.
Tiri kuti adambudziko mazuva ano remvura. Nyaya zhinji ndeyekuti kana takutanga kupinda musama, dhimandi yedu yemvura inobva yawandisa. Zvozokonzerana zvezvibatana nemishini yedu iyo isina kumira zvakanaka pakupamba mvura inodiwa nevagari tinokwana. Asi zvakare zvepane tikita zvemachallenges mamwe aripo, kuti tikurekoda low voltage kana high voltage kuwaterworks uku. Saka we are very happy kuti vese savari kupindura zvakanaka vachigadzirisa matambudziko aripo iwawo, then pamwe chete nemapipe best ari kuita. Saka tinongokumbira kuvagari kuti maybe kuda vhiki rineri tichaedza kuti tigadzirise matambudziko achona ese, kuda tidzokedzane paya patanga tiri.
Vamaboki vanoti pombi dzavo dzinotonza mvura kuisa kudzimba dzavadiki saka dziri kuremerwa nevanhu vakawandisa mudhorobha. Dhorobha rinokwanisa kupomba mvura inosvika 30 emamegaliters pazuva, asi vanhu vanopfuura zviuru zana mudhorobha vanoda mamegaliters anosvika 40 nemasere. Kanzuro inoti haina mari inodiwa kuvandudza mishina yekupomba mvura kuita kuti vanhu vose vawane mvura inovakwanira. Mishina iyi inoda mari inosvika $60 million emadhora ekuAmerica. Asi mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva mugudi vanoti kanzuro inofanira kuita danho rekuti dambudziko remvura ripere zvachose, nekuti kwava nemakore akawanda vachingochema pasina chinobuda.
Kwemvura mumasvingo yava nemakore akawanda ichiitika zvokuti isu zvikonzero zvose zvavari kupa izvi takangurita zviwa taneta nazvo. Takanguri tazama kutaurira navo tikairi nyaya yekapasiti yavasina yekude vawedzera kapasiti yekupomba mvura ikwane mudhorobha, asi zvinenge vasiri kuteerera zvinhu zvatiri kutaura sevagari.
Dunhu remasvingo pari zvino rine vanhu 230 vakabatwa nechirwere checovid-19 uye vanhu vaviri vakarasikirwa neupenyu hwavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sudan yakatara mwedzi wagunyana senguva yekuparara zvakanyanya kweupfumi zvichitevera kudonha kweuremu hwemari yemunyika iyi nezvikamu 40 kubva muzana kana kuti 40% mukati memwedzi mumwe chete, uye kukwira kweinflation kusvika pazvikamu 160 nezvinomwe kubva muzana kana kuti 167%. Vari kufanobata matomo muSudan vari kutatarika kuti vagadzirise upfumi, izvo zvinova zvakabatsira kusimudzirwa kwekuratidzira kusafara neutongi hwevaimbo wemutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir. Kuparara kweupfumi kwavhiringa zvikuru vanotenga nekutengesa pamusika weSajana, unova mumwe yemisika mikuru muSudan. Mitemo yekuvharwa kweNew Zealand nepamusana pechirwere cheCovid-19 iri kunyevenutswa munyika iyi panguva iyo kutapuriranwa kwechirwere ichi kuri kudzikira. Pazvikamu zvese zvekunyevenutsa mitemo iyi, guta guru renyika iyi reAuckland nhasi raiswa muchikamu chekutanga, uye mangwana inenge yava muchikamu chepiri. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti hurumende iri kuita kudzira mukanwa pairi kuti musika wekutengesa mari wakaparurwa neReserve Bank of Zimbabwe musi wa23/10 uri kushanda zvakanaka, zvekuti dhora renyika rave kusimba uye mitengo yezvinhu yave kudzikira. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanovenhengoye ZANUPF vanoti zviri pachena kuti musika wekutengeserana mari wakaparurwa neRBZ uri kushanda zvakanaka.
Zimbabwe dollar paparo market volatility yacho yadzikira, mari yane direction. Saka tinozvitarisira zvekuti auction market yakushanda nemazvo, nekuti tikona rate racho rakastabiliza.
Vamponda vanoti RBZ inofanira kuita musika uyu zuva roga roga, uye kukurudzira vanhu kuti vaendese mari kumabhanga.
Reserve Bank inofanira kuwedzera 2 kana katatu pasvondo kusvikira zvausoitwa every day, zvinoreva zvekuti price yacho inostabiliza and supply yacho inenge yakuoneka kuti mari zvacho yaikunze iripo. Saka ndozvo zvimwe zvekuti Reserve Bank inofanira kubatsira maexporters akwanise kugenerate more foreign currency. Foreign currency iyo ndiyo inozoya kuauction market.
Mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti pachiri kuda nguva yekuona kuti mari yekuAmerica inodiwa nevemaindustry icharamba ichiwanika here pamusika uyu.
Kune mabusiness kunyanya aya ari papriority number 1, ndinofunga kuti zviri kubatsira nokuti vari kuwana mari nemutengo iwoyo kuma 80, nokuti pamusika mutema rate yacho inonzi iri kuma 100 or above 100. Asi haasi munhu wese ari kuwana mari pamusika weauction yeRBZ. Kureva kuti kune vamwe vanhu vachiri kuwana mari kunze kweauction, zvichireva kuti parallel market inenge ichiripo, asi tiri kuona kuti haisisina kusimba kana kuti haicharamba ichisimuka.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti musika uyu wabatsira.
Auction iri nani zvakanyanya nekuti iliberalization uye ideregulation yemarket inobatsira pakuunzawo confidence muekonomy. Asi zvakakosha ndezvekuti pasave neinterference. Makaonawo zvakare kuti takambointroducea auction nguva yapfuura. But takazoita kuti isashande zvakanaka yanga iri nyaya yeinterference especially pakudetermina exchange rate.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti hapana zviri kunyatsobuda zviri kuoneka pamusika uyu.
Tikaongorora kuti pamwedzi woga woga Zimbabwe inopedza mari inosvika $500 million chitenga zvinhu kunze kwenyika. Mari iyoyi iri kubuda kuma markets eZimbabwe kunyanya ku black market. Ku auction system zvondo yoga yoga hurumende inokwanisa kupa mari inosvika $18 million US dollars pamwe pacho $15 million US dollars. Saka zvese zviri kutaurwa navamangudya navamutorinuve kuti auction system yabuda zvakanaka kunyeperana. Chimwe chiri kuratidza kukachamadza chekuti rate yacho yairamba yakamira pa 82 against 1 US dollar. Asi market, black market, iri kuma 120. Saka zvinogona sei kuti svondo iyi rate iri pa 83 svondo yakuteera yonzi yapa 82 yonzi yagain. Iyo mari isina kuwedzera mumarket. Hakuna economics dzakadaro, hakuna. Rate inotogaina kana foreign currency yawanda munyika. Saka zvinoreva kuti pane manipulation iri kuitika. Saka inokwanisa kubudirira zvaya manipulation iyoyo nemasvondo mashoma. Asi kwatinozoenda uko haukwanisi kuramba wakavhara mvura nemadhaka, inopamuka.
Kunyangwe pasina kuwirirana kuti musika uyu uri kushanda zvakanaka here kana kuti kwete, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzataura neStudio 7 dzose dziri kutenderana kuti chinodiwa nenyika kusimudzira mabasa ekugadzira zvinhu muZimbabwe zvichitengeswa kunze kuti nyika ikwanise kuona madhora ekuAmerica anodiwa kusimudzira upfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Kukwasai mose muri yose inoterera Studio 7 toti makadi ndia mai moyo vari kutaura kuno ku South Africa. Tinotenda zvikuru kwazvo pazuva ranhasi rino. Pachirwere checoronavirus ichi tiri kuona chiri kuita zviri nane. Vanhu vari kubatwa vari kuita vachiita vashoma, vari kupora vari kuwanda zvakanyanya. Saka kureva kuti zviri kufadza tichiona kudai, tinongoti dei Mwari vakaramba vachititungamira chasvika pakupera zvamuchose. Tichida kutendazve nepresident wemuno muSouth Africa akadaidzira zvinhu zvizhinji zviri kusunungurwa, mabhodha ari kuzovhurwa kutanga musi wa 1 October. Zvinhu zvatinotenda izvozvo kuti ai Mwari vari kutiitira zvakanaka zvikuru. Tongotiwo dei neZimbabwe yaitawo saizvozvo, yaisunungurawo zvimwe zvinhu kuti vanhu vaone kubatsirika, nokuti shuwa vanhu vari kufa nezvara mukati meZimbabwe. Saka tinokumbirisawo kuti dei zvaitwa saizvozvo kuZimbabwe. Tichikurudzira kuti vanhu murambe muchigeza maoko, sanitizai, isai mamaski, nokuti chirwere hachisati chikapera. Vamwe vari kuti chirwere chapera, bodo hachisati chikapera chiriko. Ngatichengetei muri yose yeZimbabwe wose. Tinongoti dei machengetwa munyasha dzaMwari. Tichitizve happy birthday mwedzi uno wa September kuna Titi Mave. Amen.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira kuti hurumende isimbise dzidziso muvanhu senzira yekuti Vanhu vasavarairwe munguva ine COVID-19. Vaimbo vegurukota reMidlands vaJason Machaya vanokandwa mujeri kwemakore mana. Varairidzi voramba vakatsika madziro vachiti havasi kuenda kuzvikoro pazvinovhurwa svondo rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.